manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sambana zvakare manera anhasi kuri musi wechina gumiguru 8 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevapfumbamwe kana kuti 7,919 zvichitevera kubatwa kwevanhu vana nechirwere ichi nezuro vakare.
Nengo yembeu ndo iri kutiuraya muchiona zvakadai nekuti iko zvino tikuona kuti mbeu 10 kg iri kuita 3,000 unovawo muhoro wesihuru 7 pamwe zvichireva kuti
varimi vakawanda mudonho remasvingo vari kuchema chema zvikuru nekudhura kwembeu yechibage pamwe nefetiraiza
vakaganzwa nezuro dokutakupe mamudongo zvinenda mamwe maepi akaganzwawo nezuro kuchiteera kuwa kwakaitwa MP nebatora MDCT mutemo wangotenzerwa
weconstitution MDCT inoti hapana chakakanganiswa nezuro apo nhengo dzayo dzakatoreswa mhiko mumatare eNational Assembly neresenate
nezuro nyika yose yakashamisika yakava nekukashamara kukuru nekurepwa kana kubvinywa kwakaita mutemo kubvinywa kwakaita dzavo sevavhoti vachipinda muparamende vanhu vanga vari palisti yemipati maelections apfuura
asi MDC Alliance inoti zvakaitika nezuro kubata chibharo bumbiro remitemo yenyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevapfumbamwe kana kuti 7,919 zvichitevera kubatwa kwevanhu vana nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe sezvo pasina munhu akafa nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana nemumwe chete kana kuti 6,441 zvichitevera kupora kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru mazana mana nemakumi manomwe nezvipfumbamwe kana kuti 36,479,000 vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi matanhatu nechimwe kana kuti 1,061,000 America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvishanu kana kuti 7,785,000 vafa nechirwere cheCOVID-19 vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvinomwe kana kuti 217,000 Varimi wakawanda mudunhu remasvingo vari kuchema chema zvikuru nekudhura kwavanoti kuri kuita mbeu yechibage pamwe nefotereza panguva iyo mwaka wekurima watanga. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekumasvingo mudunhu rekumandamawe kwachivi vatendai gozvo vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwira kwakaita mbeu apo mvura yakatanga kunaya.
Zikuru nekuti mvura yanaya. Tarisa pagadziriro redu tirikutarisa mitengo yembeu ndoirikutiuraya muchiona zvakadai nekuti iko zvino tirikuona kuti mbeu 10 kg irikuita 3000. Nuwawo muhoro wesivhu 7 pamwedzi zvichireva kuti isu sevarimi kuti tizobhadhara mari yakawanda kudero hatikwanisi. Saka gore rino tikatarisa zvekuti kune zhara tichida kutengawo chikafu padzimba. Mari yedu inozosara isingachakwani. Saka gore rino tichangori mazinjima zvitokotoko nokuda kwekuti mbeu yacho hatina nekuda kwemutengo. Saka kufara tingafara asi hatisi kufarisisa dai vaona zvokuita pamutengo wembeu.
Mbeu yeSidgo SC513 inorema makirogiramu 25 iri kuita mari inopfuura zviuru 10 zvemadhora emaRTGF. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru kupfuura mihoro yevashandi vehurumende. Mari iyi ikaiswa kumadhora ekuAmerica inodarika zana remadhora. Izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende uyo unotambira zviuru 3 zvemaRTGS anofanira kushanda mwedzi mitatu kuti akwanise kutenga tsaga rimwe chete rembeu yechibage. Mumwe murimi weZero Farm iri kune mamwa vandava Zeni Dhuve vanoti pamusoro pekuremerwa nemutenge wembeu havana mombe dzekurimisa minda yavo sezvo dzakafana nenzara. Vadhuve vanoti vakutomirira kubatsirwa nehurumende pasi pechirongwa chepresidential input scheme kunyange hato chichipa mbeu shoma shoma pane yavari kuda.
Asi tiri kutochema nekuti mbeu yaita shoma. Isu takachera makomba akawandisa mbeu dzachona ishoma. Kutonotenga mbeu hadzitengeki dzodhura. Tinokumbira kubatsirwa nekuti chero kuchera kwachona mombe hatichina. Muri kuona danga iro ripapo. Takutovesa mombe dzakafa dzose nezvara nechirwere. Iko zvine vanhu vose varikutodawo mbeu. Tinoda kutobatsirwawo nembeu.
Studio 7 neta dzakubata panhare mbozha kurukota rezvebazi rekurima Dr. Anxious Masuka kuti tinzwe divi rehurumende panyaya dzezvemutengo yembeu uye kuti iri kubatsira sei vekumaruwa. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindura mifunzo yatumirwa neStudio 7. Pamusoro pekudhura kwembeu, varimi vari kuchemawo nemutengo wefertilizer uyo wapa zviuru zvina zvemadhora emunyika pasaga rimwe chete rinorema makirogiramu 50. Mune imwewo nyaya, kutongwa kwenyaya yemutungamiriri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure pamwe neimwe nhengo yesangano ravo amai Sheila Chisiri Munhu kwatadza kutanga nhasi apo dare rati harisati ragadzirira zvakakwana. Gweta revaviri ava vaMartin Mureri veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati mutongi wedare vaMbonisi Ndlovu vati nyaya iyi ichatanga kutongwa musi wa29 Gumiguru gore rino.
Tifana kupinda mudare nhasi nekesi yavaObed Masaraure, president weATUS pamwe chete namadhamu Sheila Chisiri Munhu. Saka tasvikako maprosecutor vanhu vayo vachuchusi vataura kuti havasati vava redhi pane zvavanofunga kuti zvinoda kugadziriswa pamapepa iwavo. Saka vatokumbira vaisa chikumbiro kudare chekuti aiwa tinokumbirawo kuti kesi iyo ipostponewe timbogadzirisa mapepa edu. Saka chikumbiro checho chatambirwa nemutongi ukanzi kesi yava kudzoka kuzotongwa musi wa29 October 2020.
Muchuchisi wedare Muzare Precious Huso anoti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo pamahofisi ebazi rezvedzidzo kwamucheke kuno kumasvingo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
America vaDonald Trump vazivisa nhasi kuti havasi kuzopinda mugakava resvondo rinouya nevari kukwikwidza musarudzo vakamirira bato reDemocratic Party vaJoe Biden mushure mekunge vanoronga magakava aya veCommission on Presidential Debates vazivisa kuti vanoda kuti gakava iri riitwe padande mutande vanhu vachibvunza mibvunzo kana kuti virtual town hall pachityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaTrump vanga vari kutaura nenhepfenyuro yeFox News. Zvipangamazano zvavaTrump nevamwe vashandi vekumuzinda wavo White House vakabatwa nechirwere ichi uye vachiri kurapwa. Asi vanga vachitarisira kuti panoitwa gakava iri vanenge vave kunzwa zviri nani. Gakava resvondo rinouya ranga richitevera rimwe raitwa mangwanana anhasi nevatevedzeri vavaTrump navaBiden vaMike Pence naamai Kamala Harris. Blessing Zulu Studio 7 anotipa zvaitika mugakava iri.
Vatedzeri vava Trump nava Biden nasi mangwanani vaita gakava kana kuti vice presidential debate ranga rakatarisirwa zvikuru pasi rose. Vanga vachikakavadzana ndi amai Kamala Harris vebato remaDemocrats uye mutedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vebato remaRepublicans. Gakava iri raitirwa paKingsbury Hall paUniversity of Utah kuSalt Lake City. Gakava iri razeya nyaya dzine chitsama dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kudomwa kwevatongi vematare uye kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichatambirwa here. Asi nyaya huru yanyanya kukurukurwa nezvayo inyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Amai Harris vanova mudzimai mutema wekutanga anewo mumwe mubereki kubva kuAsia kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutedzeri wemutungamiri wenyika, vati mutungamiri wenyika vaDonald Trump navaPence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere cheCOVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts.
Vanhu vemuAmerica vasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda muAmerica varasikirwe neupenyu.
We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers.
Vachipindura vaPence vati hurumende yakatokurumidza kuita gadziriro nekuti vanhu vakawanda vaigona kurasikirwa neupenyu.
I want the American people to know that from the very first day, President Donald Trump has put the health of America first.
VaTrump kubva avanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira, vakabva vamisa vanhu vemuChina kupinda muAmerica. Izvi zvakatipa nguva yekugadzirira, kunyangwe vaBiden vakapikisa danho iri vachiti raive rusarura.
Now, Senator Joe Biden opposed that decision.
Imwe nyaya yanetsawo inyaya yekusarudzwa kwevatongi vedare repamusoro-soro reSupreme Court. VaTrump vakasarudza amai Amy Coney Barrett kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa namuchakabvu Ruth Bader Ginsburg, izvo zvisina kufadza vemaDemocrats vaida kuti mutongi asarudzwe nemunhu anenge abudirira musarudzo dzemutungamiri wenyika. Asi vaPence vakati vemaDemocrats vari kuda kuvandudza bumbero remutemo kuti vawedzere vatongi vedare repamusoro-soro reSupreme Court kubva pavapfumbamwe varipo iko zvino. Vaviri ava vakataurawo nyaya yesarudzo sezvo paine kunetsana kuti zvabuda musarudzo zvichatambirwa here. Vachipawo pfungwa dzavo panyaya yegakava iri, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuSouth Carolina muno muAmerica vaPromise Sunday vanoti amai Harris vane zvavagona nezvavatadza.
Mai Kamala Harris vakwanisa kunatsobudisa pachena uyezve vaine maexamples akawanda zvakatadzikwa neadministration yava Donald Trump.
Vativo izvi ndizvo zvakaonawo pana vaPence.
Mike Pence ndinoona kuti paanyanyopresa Mai Harris panyaya yethe New Green Deal aramba achipresa ipapo panenge pane kakusawirirana kemafacts pane the New Green Deal ra Joe Biden nezvazviri kufamba zvitaura necampaign yaBiden.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru muutongo hwejekerere.
Izvi zvinobatsira kuti vavhoti vavhotere munhu wavanoziva.
VaTrump navaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa29 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudanho richapa kusuwa kuvashanyi vepasi rose, Australia iri kuyambira kuti miganho yayo icharamba yakavharwa nepamusana pedambudziko reCOVID-19 kusvikira gore rinouya. Vekunze vakatanga kurambidzwa kupinda munyika iyi muna kurume senzira yekuedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Uye zvizvaro zvenyika iyi zvinosungirwa kutanga zvapiwa mvumo yekubuda munyika iyi zvisati zvabuda. Madzisawira yeAmerica muEurope ari kutarisa zvakadzama zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Ukama hweAmerica nenyika dzemuEurope hwambenge huchimbonetsa dzimwe nguva pasi pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Dzimwe nyika dzakakosha dzemuEurope dziri kushuvira kuti ukama hwadzo husimbaradzwe kana vaJoe Biden vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Asi dzimwe nyika dziri muNATO dziri kutambira zviri kudiwa navaTrump zvekuti Europe izvimirirewo yega pane zvairi kuita. Vamwe vanoti kupinza vanhu muparamende vasina kunge vasarudzwa neveruzhinji kunokanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere zvakanyanya, sezvo zvido zvevanhu zvisingazomirirwa zvakakwana. Izvi zvinotevera kupinda mudare reparamende kwenhengo itsva dzeMDCT dzakatoreswa mhiko nezuro, kusanganisira vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe pamwe nevamwe vavo gumi nevana vachizadzisa zvigaro zveproportional representation zvakasara zvisina vanhu mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance dzaive muparamende nebato reMDCT. Vakatoreswa mhiko yekuvemudare reparamende pamwe chete naMuzvare Kupe vanosanganisira amai Memory Munochinzwa vaJanuary Moyo, amai Sipo Makone, Muzvare Yvonne Musarurwa nevamwe. Vakatoreswa mhiko yekuve maseneta ndavakalipani Pugeni vanove mutauriri weMDCT, vaPine Odenga, Chief Ndlovu, amai Nomalanga Kumalo, vaTeti Chisoro Chengwe, amai Gertrude Moyo, vaTamani Moyo, pamwe naamai Molly Dorothy Ndlovu. Muzvare Kupe vanotarisirwa kuzosarudzwa semutungamiri vevanopikisa mudare reparamende, izvo zvinenge zvave kuvaisa pamusoro penhengo dzeMDC Alliance dziri mudare iri. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti nyika yakave nekushamisika nekwavanoti kubatwa chibharo kwebumbiro remitemo yenyika kuburikidza nekupinzwa muparamende kwevanhu vasina kusarudzwa nevanhu. Asi munyori anoona nezveupfumi muMDCT vachimirira Hatfield muparamende, Dr. Tapiwa Mashakada, vanoti hapana chakakanganiswa nebato ravo sezvo vaingotevera bumbiro remutemo wenyika pamwe nebumbiro remutemo webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga nekubvunza Dr. Mashakada kuti kupinda kwenhengo gumi neshanu idzi muparamende kunorevei kubato ravo.
Vakagadzwa nezuro Dr. Kupe namamwe maep akagadzwawo nezuro zvichiteera kusanewa kwakaitwa maMP nebato ravo reMDCT. Mutemo wakangotevedzerwa weconstitution, zeki kakwanisawo kufila mavhakanzi dzavo ichiteedzera bumbiro romutemo. Ndo chimiro chiripo, iyi constitutional provision yakateedzerwa.
VaHlachiwayo, makatambirawo sei chiitiko chakaitika nezuro chekuti Dr. Kupe nevamwe vavo vakatora zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzenyu dzeMDC Alliance dzakadzingwa muparamende?
Nezuro nyika yose yakashamisika, yakava nekukatyamara kukuru nekurepwa kana kubvinywa kwakaita mutemo, kubvinywa kwakaita kodzero dzavo sevavhoti. Vachipinda muparamende, vanhu vanga vari palisti yeimwe pati maelections apfuura. Ndafara stereki Dr. Mashakada vachitaura kuti kutevedzera mutemo weconstitution. Mutemo weconstitution uri pachena panyaya dzezvesarudzo, kuti umwe naumwe anopinda musarudzo ari mubato rake rinenge ramuisa palisti ivo veproportional representation. Saka uri palisti ipapo bato iriro ndoronge rakanyoreswa, ende bato rakanyoreswa ukoko rinonzi MDC Alliance. Hakuna bato rakanyoreswa nesu rakanzi MDCT. MDCT itoriko vatori nayo futi palisti pano. Saka nezuro takaona kubwinya kwemutemo kunoshamisa, takaona kuti nyika yedu shuwa nyaya inogara kutaurwa maseti institutions akeptwa, maseti institutions akuitwa ezanu vakuita matiratibhu ange nemainstitutions enyika.
Regai tizwe kuna Dr. Mashakada. Dr. Mashakada, pari kunongedzwa minwa apo kuti hazvikusi kuita kwenyu imi sebato reMDCT asi kuti ZANU-PF. Munoti
ipolitics dzavana vadoko, ipolitics dzavana vadoko vasati vava mature, vasina experience yezvinoitika munyika. Nyaya iyi iri very simple, hakuna chinhu chinonzi MDC Alliance Party. Inga vakaenda kukoti wana vachiti tiri pati tiri bato nyaya yavo ikandodismisa kuti hai hamuna constitution hamusiri bato ndoko inangova wana number two izvi takudzokera tiri kumashure number two tose tinoziva kuti alliance yanga iri alliance yema-seven parties chibaba chemapartis yese ichocho chainzi mdct ndo mdct ina mamps aya akarekolewa ine kodzero yekureplesa mamp waya yakarekola very clear hatingarambi tichingoita go backwards and forthwards togona kuita politics zvedu kuti izanu ndimunangagwa ichi but isusu tiripo pakutevedzera constitution yedu sebato ene constitution yenyika yedu yezimbabwe izvi hazvina zvazvichachinja tingaplaya to the gallery tikaita sei asi hapana zvazvichachinja ndo zvatovapo takamirira kuenda kuextraordinary congress yedu inga makanzwawo vashachwaya vachitoti ivo vakutovawo mdct
vasachwayo tinomboona imi vemdc alliance muchibuda muparamende muchiprotesta zvinhu zvatingaona here zvichiitwa izvi zvekuti nhengo dzenyu dzichabuda muparamende dzichipikisa kupinda kwaita muzvare kupe nevamwe
tinofanira kuzara nemhuri yezimbabwe ndechekuti pamubatanidzwa mutsva mubatanidzwa mutsva wako kuparamende uku kugara munyika ndiwe zanu pf netimu yana kupe ndo mubatanidzwa wako opposition iriko kuparamende ndiwo mdc alliance takavhoterwa nevanhu ava vatova kuendana vatoia pazvigaro kuti vatoita zvinoda kuswavo ndosaka muchiona even kucolad kuya vanenge vari vese vachimboenda kumapurazi vachiona mhuka dzavo nemombe dzavo ndo zvitoripo isu tinenge tiri muparamende mamps edu acharamba achiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuita saka vanhu vasavhunduka isu semdc alliance yaramba tichimirira zvido zvavo charamba tichiita zvido zvavo zvekuti zvichafambiswa sei zvicharamba tiri mero muparamende kana zvichafambiswa sei isu tinotungamirirwa nemapoka edu atinawo ari muconstitution medu dzenational council national executive ndo vanoita decision kuti tozvifambisa sei pamastrategies akasiyana siyana zvitinge tichida kuita
ava vanga vari mutauriri wemdc alliance vaclifford hlachiwayo manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezveupfumi uye vachimirira hetfield mudare reparamende dr tapiwa mashakada vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
Charity Masii wanzi tiripo pazimwa tanzwa nenhamo tete. Aiwa tiri kuzvinzwa Alison Machipisa ari kuti ari kuJohannesburg. Mavis Munemu wanzi Zim doesn't have justice. Itorwa kwavari kuita pane vamwe vari kuBotswana zvakare. Robert ari kuti maswera seiko VOA. Epana Vitalis Masaigwa ari kuti sisimavi I'm watching you from Brussels Belgium. Kuno tinongopfekawo mamask kupfeka mamask ndokwatova kurarama kwacho aiwa ichokwadi kana kwese kuno kwahusi kubvumirwa kuti uende kuzvitoro kana kuti ungave uri pai pese munhu ari kubva anzi pfeka mask nekuti ndo zvavari kutaura kuti vanhu vasawanikwe vachitapurirana denda irori recovid-19 munhu wese anofanira kupfeka mamask alo mukoma aube tiri kutaura nemi muri kupi
maonera ndongota ndeyekuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka nzara iriko ini ndiri murairidzi tinongoimba kuti hurumende icharigatisa chemo chedu chikaita zvakanaka
pari zvino saka muri kuenda here kuzvikoro
ini ndiri kuenda zvangu
kasi kune zvikwanisiro here zvakakwana
isi takapiwa zvinhu zvakawanda zvekushandisa tinazvo isi tisingatoti tisiri kuomekwa nekuti yatinongowana yacho ndoshoma mari totoda kuma 500 isizuku ishoma nondo yandakambonanzwa zvii saka kana wakamboirayira ukazvishaiwa zvinorema
asi apa muri kupuhwa mari
ma4000 aratijesi koko kutaura pamusoro pezvekorona
taura henyu
kuno kwatiri kuno kutanzwa nekupfeka
zvana.
Eh, kumuri kupi mimi?
Kupa tebena.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Zemitambo. Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yakatya madza vanhu mushure mekuunganidza vatambi vakapedzisira kupinda munhandare mwedzi 10 yapfuura kuti vamirire nyika mumutambo wekuedzana masimba nemalawi nemusi wesvondo kumalawi. Michael Kariati anochipa nyaya inotevera.
ZIFA yasimudza mutauro mukoro mushure mekudaidza vatambi vakaita saIan Nekati, Kwad Amin, Nelson Chajga, Ishmael Wadi na Wellington Taderera, avo vanotambira zvikwata zviri muPremier Soccer League. Izvo zvakapedzisira kutamba nhabvu musi wa 16 mbudzi gore rapera, apo FC Platinum yakatora mukombe. Vamwe vadaidzwa ndi Phineas Bamusi, King Nadolo, Stanley Ngara na Talbert Shumba, avo vanotambira zvekare zvikwata zvemuno izvo zviri pazororo yenhabvu. Vatambi Marvelous Nakamba anotambira England, Alec Mdimu kuMoldova, Teenage Hadebe kuTurkey, Carlton Mashumba kama Billiard na McClive Piri South Africa, pamwe na Jimmy Dzingai na Tanaka Chinyahara kuZambia, ndivo vari kubva kunze kwenyika mumutambo uyo Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miriri yeAfcon neAlgeria. Asi veruzhinji vasimudza mibvunzo kuti Zimbabwe iri kuenderei kumalawi kwacho sezvo vatambi vakawanda vari kuendako vachange vasiri muchikwata chichatamba neAlgeria. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno havawanzotariswa pese panotamba chikwata chenyika mumitambo yakakosha yeAfcon neWorld Cup. Mongorori wemutambo wenhabvu vaProsper Mzanaro vanoti hazvibatsire kunotamba mutambo wekuedzana masimba nevatambi vasingazotamba mumitambo yakakosha.
Dawa Maurias nemutambo weMalawi dawa una zvangu vamisa because vakwanise kuendesa mafriendly match vanhu vasingazotambi pagame racho because kuesta mari futi. Nazi mutambo unonga uchida kuona kubatanidza maplayers kuona kuti ari kutamba sei gore racho riri kuita sei manje ukaendesa vanhu vasikutamba hapana zvasikubetsera zvakufanira kuti murungu ungoenda kuti vanhu vanonakidzwa dhanuiwa kuti vaende vanotraina bhora.
Aimbotambira Lengthens Football Club Chapuwa Mushumbi anoti dai ZIFA yamisa zvayo mutambo uyu.
Zvinonetsa bhozi kutotambisa nguva vangaendese maplayers kunotamba vasiri kutamba paAfcon. Kutambisa nguva kwavari kuti dai vatomisa kuti vaende kunotamba game iri bhozi hapana zvazvinobatsira kumalawi kwacho.
Asi gwaro rabva kuZIFA rinoti sangano iri ramanikidzwa kutora danho iri zvichitevera kukundikana kuya kwevatambi vavaida nemhaka dzakasiyana siyana. Murairidzi wemaOrioles Zdravko Lugorusic audza Studio 7 kuti mamwe matambudziko akonzereswa nekuti Malawi yakanonoka kubvuma kutamba mutambo uyu zvikawedzerwawo nekuti maOrioles akawana mvumo kubva kuhurumende yekuenda kuMalawi kwacho nezuro chaiye. Vatambi vakaita saMark Ulei, Bon, Prince Dube, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Terence Dzukamanja na Tinokadawere vanonzi vakazivisa ZIFA kuti havasi kukwanisa kuuya. Zimbabwe iri kugadzirira mitambo miviri yeAfcon neAlgeria iyo iriko pakati pa 7 na 15 mbudzi mushure mekumbomiswa kwemitambo iyi nemhaka yeCOVID-19. Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon munandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.